Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi, uri musi wechina, Gunyana 22, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We remain indebted to the SADC region and African Union as well as other progressive members for their unwavering support and calls for the removal of these unwarranted and unjustified sanctions on Zimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira kubviswa kwezvirango kumusangano weUnited Nations.
Vasikala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi vakati mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura.
Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vonyora tsamba mujeri vachiti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munyika moita gakava rakakura panyaya yekuzvipira kwehurumende kurwisa uori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura nhasi pamberi pegungano reUnited Nations vachikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Asi vakatemera zvirango izvi kusanganisira America neBritain vanoti zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe vavo vanotyora kodzero dzevanhu, kwete munhuwo zvake. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamberi pegungano iri sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, vaMnangagwa vakurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Notwithstanding our success, the ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress. We remain indebted to the SADC region and African Union as well as other progressive members.
Zvirango zviri kukanganisa zvakanyanya budiriro munyika. Zimbabwe nyika inoda runyararo. Tinoda runyararo uye kuti tinoda kuti zvirango izvi zvibviswe pasina zviga zvatinopiwa.
Mutungamiri wenyika audzawo gungano iri kuti akwanisa kuunza utongo hwejekerere munyika. Asi vamwe vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vakaita sava David Siampondo vari muno muAmerica vanoti muZimbabwe maberekera ingwe.
Chinangwa chevana veZimbabwe chavari kuendera kuNew York kunonyunyuta, chinangwa chekuiswa musungwa pamusoro penyaya dzematongerwo enyika kwa Job Scala, va Godfrey Sithole nevamwe 16 vekunyatsime. Uyezve chinangwa chekuti sarudzo muZimbabwe ngadzinge dziri pachena pasina kumbunyikidzwa uye pasina zvemhirizhonga kurohwa kumanikidzwa, uye zvichabuda musarudzo ngazvive zvisina gakava.
Panyaya yedzidzo vaMnangagwa vati Zimbabwe yabudirira kuvandudza dzidzo uye vakati hurumende yavo ine zvirongwa zvekuti vanhu vadzidze pachena.
My government is equally providing quality, inclusive and accessible education through the rollout of a phased free primary school education system. The Transforming Education Summit during this high-level week is a timely and a welcome development.
Senyika Zimbabwe yaparura chirongwa chekuti vana vari kuprimary vaende kuchikoro pachena. Tiri kuita izvi muzvidimbu uye tinoda kupa vana dzidzo yemhando yepamusoro-soro.
Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vati
Ana vanokudarika milioni vakasvika pakudropa out kuzvikoro kubva pakataka nyaya yeCovid-19 varizhinji iri nyaya yeurombo. School fees ari kuchajwa nemari isingakwanise kuwanikwa nevanhu vazhinji. Education yemuZimbabwe ichinzi iri one of the most expensive in the world, tichitarisa report yakaitwa neveworld remit musuno uno.
Apo vamunangagwa vanga vachitaura chimwe chizvarwa cheZimbabwe vazvaringeni Samuel Chasi vebato rePeople's Patriotic Party vange vachiratidzira vari panze pemuzinda weUnited Nations.
Tazvimisira kuti tikwanise kuita citizen arrest kana tivhumidzwa toita zvatinokwanisa. Mutemo uri kuZimbabwe hautivhumidzi kuti tiratidzire. Vana vechikoro kuZimbabwe vakaratidzira vanosungwa, vashandi vehurumende vakaratidzira vanosungwa. Tikuona musuno uno vana veUZ vachisungwa vakavharirwa, vana Jobsikala vakavharirwa, vana Mary Chiyenga ati vazodumurwa ruoko nenyaya yemabasa akadai. So
vachitaura nezvekuratidzira uku, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vatiwo
tinei nekuda kuratidzira kwavangaita ikodzero dzavo maringe nemurawo wenyika ino kana kwenyika yokwedu. Vanhu havarambidzwi kumhanyamhanya kana vachida kumhanyamhanya nokuratidza havo hazvinei nesu, hazvimise urongwa neprogramu dzapurezidendi izvozvo, hazvina kana nebasa rese.
Musangano uyu wakatanga nemusi wa19 Gunyana uye uchapetwa musi wa26 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Amai Ellen Sikala, mudzimai wemumiririri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala, vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekutyaira motikari kudivirisiriro. Vasikala vari mujere kuchikurubhi vachiti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiramba kuti zvine chekuita nekumbunyikidzwa kwevanopikisa. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Gweta raAmai Sikala vapaida moesaurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati Amai Sikala vauya kudare nemasamanisi nekudaro pange pasina chikonzero chekuti vabhadhare mari yechibatiso.
Mukati medare vanzi ivo vadzoke musi wa19 October kuti nyaya yavo itange kuparurwa musi wa19 uyu. Sinzi vanga vauya ivo through a summons matter zvichireva izvo kuti pavakasungwa vakangopiwa notice kuti munhu yavo kuti musi wakati vachibva kumba, panga pasina chikonzero chekuti tiite mabail proceedings. Saka vachadzoka ivo kudare musi wa19 pachatanga nyaya yavo.
Vati nyaya iri kupomerwa Amai Sikala inyaya diki uye vanogona kubhadhariswa faindi kana vachinge vabatwa nemhosva.
Mutongo wenyaya iyi usually it's a fine. Inyaya usually dzinoperera kuroad kana kuti dzinoperera kupolice station munhu achinge angobhadhara fine. Hakuna kwako kushinji kwadzinoenda, asi kana munhu achinge aramba semaitikira azviri kuita umwe Amai Sikala vari kuti ai mhosva yamuri kundi pomera handiizivi, inouya kudaro kuti dare richiparura chokwadi chezvazvo. Kana vachinge ndokuti vabatwa nemhosva, vanokwanisa kunzi vabhadhare faini kana kuti vanokwanisa kutongopiwa suspended sentence kunzi vaende kumba.
Vange vachichuchisa panyaya iyi ndi muzvare Polite Chikiwa namuzvare Polite Muzamani. Mutongi ange ari Amai Evelyn Mashavira Kure. Vachuchusi vari kuti Amai Sikala vakatyaira motikari kudivirisiri iro munaseke road. Amai Sikala avo vakasungwa vachienda kujeri rechikurubhi kunoona murume wavo vari kuramba mhosva iyi. Vari pakati pevamwe vanhu makumi masere nemumwe vakasungwa nemusi wechipiri apo pakatangwa chirongwa chemapurisa chekusunga motikari dzisina manumber plates nemamwe magwaro. Murume wavo vaSikala avo vari muusungwa kwemazuva anodarika zana kuchikurubhi vanyorawo tsamba kuruzhinji rweZimbabwe iyo yapiwa Studio 7 nemagweta avo. VaSikala mutsamba iyi vati vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi vakati mufaro uchauya nekuti chisingaperi chinoshura. Vatenda vemhuri yeZimbabwe nekuvarangarira vari muusungwa vati chido chavo kuti munyika muve nemufaro kumunhu wose zvisinei nekuti wabuda mumba mani. Mune monyaya kumatare nhasi, dare rarasa mutongo wemwedzi gumi nemina wainge wapiwa imwe nhengo yebazi revechidiki muTCCC vamakomborero aruzivishe nedare ramagistrate pamhosva yavaipomerwai kukonzera mhirizhonga. Gore rapera dare ramagistrate muHarare rakabata vaharuzivishe nemhosva mbiri yekukonzera mhirizhonga pamwe neyekuramba kusungwa, uye vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina panyaya mbiri idzi. Asi vaharuzivishe avo vaimirirwa navakosa muve veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakapikisa mutongo wedare iri nechirango charakapa izvo zvaraswa nedare repamusoro nhasi. Kwamutare, dare reHigh Court nhasi rarambidza Chipinge Rural District Council kudzinga vagari vekumaruwa ekwakondo kuwadi 16 uko kwairi kuda kuvaka Growth Point. Gweta revagari ava muzvare Pegita vagadza vaudza Studio 7 kuti mutongo wapiwa nedare unoreva kuti hapana achakanganisa vanhu ava pakugara kwavo.
Zvazvinongoreva ndezvekuti hapasinei tingati arbitrary eviction isitwe kana kuti urbanization, because changa chiri kunyanya kunetsa kondo iurbanization yecommunal area yekuti council yanga yakuda kupega mastands, vamwe vacho vachitopinda mudzimba dzevanhu, vamwe vachitonzi havachagadziri matoilets any developments. But papasina kumboita time yekuti vanhu vanogara pasi kuti zvinorevei kana uchiti hanhu chavaki toilet pamba pangu.
Mhuri dzinodarika mazana mashanu dzange dzatopiwa magwaro ekuti dzibve panzvimbo iyi, izvo zvakazoita kuti vakwire kudare vachipikisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dzimwe nyanzvi mune zvematengero enyika dzinoti nguva yave shoma yekuti kuganhurwa kwemiganhu ine chekuita nesarudzo kana kuti delimitation zvinogutsa kubudirire sarudzo dza 2023 dzisati dzaitwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Rimwe remasangano ari kushishikana ndere Veritas rinoongorora kufambiswa kwemabasa mudare paramende nekuongorora kutevedzerwa kwemitemo. Vachitaura neStudio 7, mutauriri weVeritas vaValentine Maponga vati miganhu yakapetsira kutarwa muna 2008 nekudaro pane basa guru.
Commission yeZeki tinoona kunge yeneke yakupererwa nenguva pakuita basa rayo rekutarwa kwemuganhu. Zvavari kuita vange vari kuratidza kuti vasara nenguva shoma kuti vakwanisa kupedza basa iri.
Vati pamitemo miganhu inofanirwa kunge yaganhurwa mukupera kwandira gore rinouya. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaIan Makone vatiwo vari kushushikana nechinono chiri kuitwa neZEC.
Nguva yashara yasara yaa very tight nekuti izvo zvinoita kuti titange kufunga kuti mumwe musi havasi kuda kuti delimitation iitwe pagore rekuti here pamaelections ari kuuya.
Vachitaura neStudio 7 vaSolomon Bobosibun vanoshanda neElection Resource Center kana kuti ERC vatiwo pari zvino hazvisi pachena kuti kuganhurwa kwemiganhu kuchaitwa nenguva here.
Tingazive kuti Electoral Commission kana kuti boka rinoona nezvesarudzo rave papi panyaya dzedelimitation, asi chinobuda pachena ndechekuti tine nguva inosvika iyo ndofunga kutanga kwaJanuary 2023 kuti tinge tichigona kuzoshandisa maboundaries angagadzirwe patsva.
Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI amai Ellen Dingani vatiwo sesangano vari kukurudzira ZEC kuti rechirongwa chekutarwa kwemiganhu nguva iripo.
Kuti preliminary report ravo kana mareport avachabudisa ayo zvakare anoenda kunoapprovewa anoenda kunoongororwawo nekutariswa dare reparliament uyezve nemutungamiri wenyika. Izvo zvinova zvakakosha, saka tide kuti maprocess mamwe akaita seiwayo azojambwa nekuti panenge pasina nguva. Saka toramba tichivakurudzira kuti dai waro vakasvika kuparura chirongwa ichi.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission ZEC vaJasper Mangwana vati commission yavo iri mugwara.
Timona kuti tisese dzekufanira kutapedza delimitation by December. Ndo zvatikutarisira kuita secommission kuti by December tifanira kuita kupedza basa remikano
vamangwana vati
nyaya kuchikira zvinhu zvakaita commission iri on track pamusoro pe plan yedu yatati nayo ndofunga takaita mastakeholder mazhinji etwelve madetectors and then ikozvimwe technical work iri kuitika paground yekume panzvimbo pasiriyana dzakaita uyezvekare mamwe maengagements achange achiita zviri masivi pamazuva mashomashoma takatarisa anosvika kumadistricts malocal authorities takatoengeja local government takaengeja ndokune matambudziko mazhinji ekuti malocal authority anenge achida kuzoita mawadzi mangani tichawedzere kana tatowedzeri
mutauriri webato rezanupf vachristopher mutsvangwa vati nguva ichipo yekuti basa iri riitwe nemazvo
saka pachine gore nemeimwe yemwedzi inoraudza yekuti purezidendi vazofunga kuti election ive musi wakati saka deti iri ndera president dai mambo vasiyira ndovane pamutemo munyika muno muconstitution ndivo vega vanotaura kuti deti remaelections musi wakati
kana zeki kakundikana kutara miganhu ine nguva mutemo unoti sarudzo dza2023 dzinoitwa kuchishandiswa miganhu yakashandiswa pasarudzo dza2018 iyo yainge ine mutauro wakanyanya sezvo vanopikisa vaiti zvaiitwa zvaida kupa ZANUPF mukana wakakura wekukunda ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvatanga kuenda neuwandu hwazvo kunyika dzakapoteredza zvikuru kuBotswana kunotenga zvinhu zvekudya nekutengesa. Izvi zviri kukonzerwa nekudhura kwezvinhu munyika. Ongororo yakaitwa neWorld Bank yakaburitsa pachena kuti Zimbabwe ndiyo nyika inonyanya kudhura zvinhu zvekudya pasi rino. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Kazhinji kana mitengo yezvinhu ikaramba ichiita chamuramba muri munyika vanhu vanoenda kunotenga kuBotswana Mozambique South Africa uye mazuva ano vakavanda vari kuenda kuZambia uko kune upfumi hwagadzikana kubva zvakagadzwa vaikainde ichirema semutungamiri muzvare Margaret Mashayamombe vanogara muguta rePlumtree vaudza Studio 7 kuti vave kunotenga kunze sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ichikwira
nenge tichidawo kuti titengese tichichengete tichibatsirawo muri dzikwanise kuwanawo makufizi nekudya zvakakwana
vanoti vanotenga zvinhu zvavo kupera kwemwedzi wega wega muguta reFrancistown iro riri chinhambwe chemakiromita asingadariki zana kubva muPlumtree mumwe anoona kuti zvakamurerukira kutenga muBotswana ndiamai Cecilia Muzane namo avo vanoti vanotenga zvinhu zvakafanana nemafuta ekubikisa sipo yekuwachisa majarini uye mukaka wehupfu nezvimwewo kana pagore
kwasununguka kupinda muBotswana nekubuda nekuda kwemutemo yakachinja
nekumbobviswa kwakaitwa mitero yekupinzwa zvinhu muZimbabwe nehurumende vati kutenga kunze kuri nani sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro yakaderera muBotswana
zvinotibatsira nekuti dzimwe nguva zvinhu zvatinenge tatenga nemutengo wainge uchitaurwa pabhodha zvaitiremera mabhizinesi edu anga asingafambi mune zvakanaka
muna chivabvu gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakabvisa mitero pane zvimwe zvinhu zvinotengeswa kunze mushure mekunge vanogadzira zvinhu munyika varamba kudzikisa mitengo zvakanzi zvinokwanisa kupinzwa pasina mutero zvinosanganisira mafuta ekubikisa upfu mushongo wemazino sipo yekugezesa mupunga nezvimwe asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dziri kuyambira kuti danho iri rinogonawo kupa kuti makambani emunyika avhare nekugumura vashandi studio 7 yaitawo nguro yayo yaratidza kuti chigubhu chemarita maviri chemazuva eorange crash chiri kutengeswa nedhora rimwe chete nemasendi makumi mashanu muzvitoro zvebotswana asi muzimbabwe chinwa ichi chiri kutengwa nemadhora matatu ekuamerica chigubhu chemarita maviri chemafuta ekubikisa chiri kutengeswa nemadhora matatu nemasendi maviri ekuamerica muzvitoro zvekubotswana asi munyika chiri kuita madhora mana nemasendi masere kuamerica nyanzvi munyadzo upfumi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi pachikoro chegaborone university college of law and professional studies vatomas muzavadzi vati zimbabwe nyika inodhura zvinhu nokuda kwemambiriro eupfumi hwayo hwakaita manyama ambire nerongo
nhau hombe iripo pamazimbabwenzi vachibva kumusha vachiuya kuzotenga muFrancistown vanotarisa kwaliti yegrosa riri kumusha kuzimbabwe negrosa riri kuno kuBotswana Francistown so vanoona reBotswana riti rire bit quality than riri kuZimbabwe
vamuzavazi vati kugarira mapanza kwavarimi vemuZimbabwe Uye wondo ya kurwiswa kwa Ukraine na Russia, zwa kupa kuti Zimbabwe kundikane kuwana chikafu chakakwana. Vandamu zina business wekubotswana vari kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichaenda kunyika isenzo kuSouth Africa kunoenda vakawanda kwave nedambudziko guru rekushayikwa kwemagetsi ropa kuti vanhu vapedze mazuva akavanda vakamirira kubatsirwa paBeitbridge Border Post. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanotengesa hembe muSouth Africa vanonzi vamira kutenga kubva kuChina nechinangwa chekuda kusimudzira zvinosonwa munyika mavo. Asi vanotengesa hembe muzvitoro ava vanoti havasi kuziva kuti vanosona hembe munyika iyi vachakwanisa here kugadzira dzinokwana. Hembe dzakawanda dzave kutengeswa muSouth Africa dzine mureza wenyika iyi. Nyika iyi yange ichitenga zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvehembe kubva kunze kwenyika. Vamwe vakuru vehurumende yeAmerica vanoti danho rakatorwa nezuro nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin rekudaidza mamwe mauto zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 munongedzo wekuti mauto avo ari muUkraine ari kutatarika. Asi dzimwe nyanzvi dzinotiwo kudaidzwa kwemauto akawanda navaPutin uku kwave kupa kuti vanetsana nevamwe vanhu vemunyika mavo vasiri kufara nehondo iyi. Vamwe varume vechidiki vanonzi vave kuedza kutiza muRussia kuti vasamanikidzwe kuenda kuhondo. Vamwe vakuru muhurumende muchati regerera. Munyika maita gakava panyaya yekuti hurumende iri kuita zvakakwana here kurwisa nyaya dzeuori. Izvi zvinotevera kufushunurwa kweuori unonzi waida kuitwa mukutengeswa kwemacomputers nemalaptops nemakambani anoti Blainert Investment neMID and Computers. Zvinhu izvi zvaida kutengeswa nemari yakawandisa zvikamiswa nebazi rezvemari. Pakatorwa mhiko vamunangagwa mushure mekubviswa pachigaro kwemushakabvu vaRobert Mugabe nemauto, mutungamiri wenyika vamunangagwa vakati donzo ravo guru raive rekurwisa uori. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uye mutauriri webato rinopikisa reNCA vaMadok Chivasa. Totanga kunzwa kuna vaDzikiti.
Hurumende haisi kuita zvakakwana tikatarisa panyaya yakapedzisira kuityayo muparamendi. Inoona kuti hurumende haisi kuita zvakakwana bekuti pakanga pabuda nyaya iyi yekuti makambani ayapuwa tenda vachichanja mari yakawanda. Ndopa zvakatozoonekwa kuti makambani aanodyidzana nehurumende kubva kune kudhara vane zvakawanda vanopuwa mari kureserve bank inopuwa makambani aya vane matenda akawanda mamwe anoitwa kubhindura mamwe anoitwa avanenge vachipuhwa nehurumende nemaparasaira nemamwe maparasaira zvakaita senatowani. Saka obviously kuti kwai nhasi vazobatwa kapamwe maybe zvinokwanisaitiwa mistake kauti vanhu ivava vazobatwa. So hatingati hurumende ndizvo zvakakwana zviri kutoratidza kuti pane uori hwakawanda ende panoda kutoongororwa kuti makambani isingani makambani aya matenda zvaaimbopuwa kudara vava vatingaiti here zvinhu zvakafanana nizvozvo kuti vanochaja zvinhu vachiita mari yakawanda kana kuti vaitombosupply here zvinhu zvacho. Havachina confidence manje kuti titi hurumende inde maninga ayo avanoshandisa mastructures avanoshandisa ekuipa matenda iwayo anenge achipa zvinhu pachena zvisina kurapisa mukati.
Toya kwamuri vaDzikiti, muri kuona sei zviri kutaurwa navachivasa tichitaura nyaya dziri kupomerwa mamwe makambani vachitivo hurumende haisi kuita zvakakwana?
Ndatenda hangu nenyaya iri mudariro yatirikurukura nemamheru mhuri yeZimbabwe zvinobva masura zvakanaka mumatuimana enyika yamuri. Ini ndinoti hurumende yeZimbabwe inoguidwa neThe State Procurement Act. The State Procurement Act ndinoguida magovernment departments pavanenge vachiita kutenga kuzokunge vachishandisa muhurumende. State Procurement Act ine matenders akasiyana-siyana ari muzvikara zvakasiyana-siyana. Kune maformal tenders, kune maspecial formal tenders, kune macompetitive tenders. Matenders ega ega ane marequirements ezvaanoda inge zvichiitwa. Ndinoona pakuti matenda zvitenda zvisina rakatenzeswa pamabhizi iwaya muparliament aya vakanga itwa zveprocedure zvidhani. Asi patinozoonawo manje pane yazouya nereserve ichibva kuresistance dabai tinozonoo even if process yakadaro paine price inenge iripo inenge aimwa ezilowest bid company. So it is the duty of the accounting officer to have an evaluation in due diligence. Ikona kuti maprices are they relating to the market price. Pakaizvo zvinhu zvakazvishayikwa because it was not part of the statutory instrument with the Procurement Act. Akanga it was just a minute yakanga yacirculata a circulation from the reserve bank. Saka that circulation from the reserve bank does not override the State Procurement Act in this provision. Saka ndipanga paine nyaya hombe. Saka in terms of nyaya yecorruption, I think the government army reserve bank has got a step ahead to be proactive pakuona kuti mari dzehurumende dziri kushanda nezvinhu with due diligence ziri kushandawo zvine mweyo here wekarusa kuti matenders aya anga achikwanisa kutwawo pane mapfaisi ari nani.
Vachivasa, muri kuwirirana nezviri kutaurwa here navadzikiti?
Aiwa, hapana kachanzi kuwirirana nacho pane zvavari kutaura, nekuti ndofunga kuti vamwe havasi kunzwisisa nyaya iripo. Nyaya yacho kutiaimezvai ndekuti kuparliament kwakasiitwa kukapuwa tenda iyoyo ndokuri kugunura vanhu kuti kana kuchitombova nestructure iri kuslibe kuparliament inogara pasi yobva yatenda tenda yakadaro yekuti laptop inokwanisa kunzi kwanziriuta kana kuti 9,000 hazvinoiti senzika izvozvozvo because dai kuri kwanzi tida kutaura zvavataura kuti kwai pamwe maybe pane pane nyaya yekuti munhu azoisawo tenda yekuti achitarisa kuti inflation kana kuti parizvo hazvingamake senzika because zvafana kutaura kuti kwai pane munhu angatengesa chimba 1,000 US dollars. Chichingova chingwa chinongotozikana munhu wese kuti aiwa hapana chimwe chatinacho hapana chingwe chingwa chinoita 1,000 vanoti pamwe maybe dai kuti kwanzi nyaya angati kwaichiita 4 dollars kana 5 dollars tii changa tingozi 0 dollars bazinda tichazodhurawo ne 4 dollars manje izvizvizvi zvinhu zvinotonyadzisa kutaura umpeti kuti uzvidzisenda ndokundonyakunyadzisa kwazvo kuti aiwa zvinhu zviri pachina kudhora ngatimbosiya vari kuzikwahe vachindo vakaona nekureserve bank vakazoramba ko vakaapruva tenda yakadaro iyoyo vanhu vakadaro iyoyo zvipatina uda kuita uori ende tikatarisa kana kuti mukaonawo kuti picture yeofisi yevanhu vaya vaipuhwa mari yakadaro mamiriyoni wayo maviesiakati kusvika paofisi chikwangwani chavo chaichacho chemungoti hapandipone musinori haisi ofisi inodhizevha kuti institution yakaita separliament ingaenda chinosiya mari yakadaro panhu pasitazoti patoilet
vadzikiti.
Ini ndinoti inini vachivasa vari kutaura zvavo but vari kutaura on an emotional point. Right now hurumende yacho ndiyo yazopinda. It's not an outsider who has come and said this. Haasi vachingonoaya vakataura nyaya iyi ndevagova matanga pachi zvavo. Saka tinoziva kuti macheck and balances system because sure it has been happening for some time. Zvanga zvichiitika kuti matenders iwaya dzarwa zvisystem.
Peta, ichirongwa chedu vachivasa.
Zvaitika pazoratidza kuti kuparliament hakuna masystems akutaurwa nadzikiti, hakuna masystems iwayo. Taikwa kune masystems iwayo hatingawani tenda ichipuhwa vanhu ende vanhu ava kupuhwa tenda vachiva company which is very uncredible.
Avo vanga vari vamadhoc Chivasa, mutauriri webato reNCA muhurukuro yavanga vachiita navaGilbert Dzikiti iri nhengo yeZANU PF ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutaura nezvemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuUnited Nations General Assembly kuNew York nasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutuma mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, tongotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaMnangagwa vokurudzira kubviswa kwezvirango kumusangano weUnited Nations. Mumiririri weZengeza West mudare reParamende vaJob Sikala vonyora tsamba mujere vachiti vari kushungurudzwa nezvematongerwo enyika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.